Hurumende inowana mari yekushandisa kubva kumitero yakasiyana siyana yakaita semutero unowanikwa pakutengeswa kwezvinhu, value added tax, mitero yemakambani corporate tax, pamwe nevashandi kana kuti pay as you earn, inoti mari yairi kuwana iri kuramba ichidzikira. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hapana tariro yekuti zvinhu zvichanaka munguva pfupi inotevera. Mumashoko avo emashandisirwo akaitwa mari nehurumende kusvika pakati pegore rino, gurukota rezvemari vapatrick Chinamasa vakati mari inowanikwa pamitero tero iyi yakadzikira zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vanyasha muchichwa vanoti mari iyi kusanganisira peyi icharamba ichidzikira sezvo makambani ari kuramba achivhara vashandi vachidzingwa mabasa.
Asi nezvaitika izvo kuti vanhu vakawanda vari kubuda mabasa, kureva kuti mari iyoyo ichaitawo shoma. Kuitawo shoma kwemari iyoyo kuti hurumende ichazosara yakuti ngatingobhadharai vashandi chete nemari inokwana. Kana ichiri kukwana zvongo zvakanaka, pamwe ichatozosvika pakusakwana even kubhadhara vashandi vacho. Ndo pamakaona minista gore richitanga vakatanga vataura kuti gore rino vachatadza kupa macivil servants mabonus.
Nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, hurumende inotarisirwa kunge yave kutadza kubhadhara vashandi vayo pakupera kwegore rino.
Izvozvo zvichakonzi kana hurumende yakutadza kubhadhara vashandi semushandi, zvichaitika tezvo kuti vashandi vachaonda kunyanya vekuhurumende vachatadzawo kuitawo basa racho. Kana vatadza kuita basa zvakutoradza kuti hurumende haisi kushanda, because hurumende kushanda kwayo harizi zita rekuti hurumende, asi vashandi vari muhurumende. Kana vashandi vemuhurumende vakutadzawo kuitawo basa, kureva kuti hurumende yacho haichatoshandi. Saka ndo dambudziko richaitika ikoko, tichasvika panguva yekuti zvikasagadziriswa munhu uchaenda kuchipatara ungonogara uriko kuchipatara.
Vamasimba manyanya vakamboshanda mubazi rezvemari mumakore ekuma90s vanoti izvi ndizvo zvinoitika kana hurumende ikatadza kuvandudza upfumi hwenyika. Vamanyanya vanoti zvinhu zvinogona kusamira zvakanaka mukati menguva pfupi inotevera.
Zvinoitika ndezvekuti kana muchida mari yekuti ipinde muhurumende, gadzirisai nyaya dzeupfumi hwenyika, nokuti ndiko kunobva mari yemutero inoita kuti hurumende inge ichisema. Kana ikoko kusina kugadziriswa, tine situation yekuti mangwana tichazenge tane situation yekuti tingezenge taakuchema mari yacho iyoyo yapera.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joe vanoti matanho mazhinji ari kutorwa nehurumende mukuedza kugadzirisa upfumi haasi kushanda, uye chave kudiwa kuti vari kutonga vabude pachena kuti vatadza, kuitira kuti vanhu vemunyika nemapato nemasangano akasiyana siyana vashandire pamwe mukusimudzira upfumi.
Ndiona sekuti zvikaramba zvakadaro zvanga zvichida kuti hurumende ibudave pachena kuti yakundikana, nekuti nguva yareba zvinhu kanganisika zvinhu zvichidonha pasina chatiri kuona chichiri kuitika kuti vange vachiumbiridza upfumi hwenyika kuti hunge huchisimukira zviri kuitwa mune dzimwe nyika dzakatenderedza.
Pari zvino hurumende yakaremerwa zvekuti pane mashoko asina kutsinirwa ekuti iri kutopona nekutora mari kubva kune mamwe makambani ayo kuti ikwanise kuita basa rayo. Sachigaro wekambani yembada Diamonds inove mubatanidzwa wehurumende neimwe kambani yekusouth africa varobert Mhlanga vakaudza paramende gore rapfuura kuti kambani yavo yaka mbosvika pane imwe nguva yekuti yaipa hurumende mamiriyoni makumi maviri emadhora pasvondo kuti ibhadhare vashandi vayo.
I would say when we had the crisis for civil servant salaries, I think Mbada was at one stage contributing 15 to 20 million US dollars a week into the national fiscus. And those states are there and we can make them available.
Asi vamanyanya vanoti kunyange hazvo hurumende yange ichitora mari kumakambani nemangoda nemamwe, zvinhu zvave kuoma kwese uye ichasara isina kwekuenda. Pari zvino hurumende iri kushandisa zvikamu makumi masere nezvitatu zvemari yese yebhajeti mukubhadhara vashandi. Izvi zvinoita kuti isare isina mari yekushandisa muzvipatara, zvikoro pamwe nemamwe mabasa. Semuenzaniso, gore rapfuura bazi rezvemari rakapa zvipatara zvese munyika mamiriyoni makumi maviri nematatu emadhora yekushandisa gore rese, asi zvipatara izvi zvaive nechikwereti chemamiriyoni makumi matatu nematanhatu emadhora, zvinoreva kuti mari yese yakaenda kunobhadhara zvikwereti. Makambani akawanda munyika kusanganisira ehurumende haasi kubhadhara mitero iyo inove nzira inowana hurumende nayo mari. Nyanzvi munyadzi upfumi dzinoti hurumende inofanira kusimbisa kubhadharwa kwemitero kuti iwane mari yekushandisa. Semuenzaniso, gwaro raAuditor General rinoti makambani ehurumende anga aine zvikwereti zvemitero zvemazana mashanu emamiriyoni emadhora gore rapfuura. Vachinamasa vanoti vakapa simba kuzimura rekutevera mari dzese dzemitero dzisina kubhadharwa, uyewo vanoti hurumende ichabata mitero pane mari dzekubatsirikana dzinowanikwa nevakuru vakuru vemakambani dzange dzisingabatirwe mitero. Asi vamuchichwa vanoti hapana chinobuda nekuti vanhu havana chivimbo nemashandisirwo ari kuitwa mari nehurumende, ndosaka makambani anokwanisa asiri kubhadhara mitero.
Vanhu vanofanira kuona kuti ndikabhadharawo mari kuhurumende, chandiri kuwanawo kuhurumende ndeichi. Vashona yamunoti kandiroenda kandirodzoka. Kuti munhu akabhadhara tax yake akabhadhara kuhurumende achawanawo pekushandirawo pakanaka, kunyanyanyanyawo pekuti makastoma vanokwanisa kuyawo achipfuurawo nepo, vatengi vachipfuurawo nepo. Ivo pane hutano, pane mazvimbuzi zvakakwana.
Kunze kwemitero, nyika inokwanisa kukwereta kana kuwana rubatsiro kubva kunyika kana masangano ekunze. Asi vamanyanya vanoti izvi hazvikwanisike pari zvino nekuti hurumende iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo, uye ukama hwayo nenyika zhinji dzinopa rubatsiro dzakaita seAmerica neBritain hauna kumira zvakanaka. Zimbabwe haisiwo kuwana rubatsiro kubva kuWorld Bank neInternational Monetary Fund sezvo iri kukundikana kubhadhara zvikwereti zvayo zvinodarika mabhiriyoni 10 emadhora.
Vatikoko zvakare seZimbabwe sekuziva kwamunoita, tanga tichinyatsogadzirisa maenemies kupfuura kugadzirisa kwatanichiita ushamwari. Saka tiri kudzidziswa kuti kana munyika yatigere inyikawo ine vamwe vanhu, ngatidzidzei kugara zvakanaka nevamwe, titsvage mapolicies anogaidwa newisdom, tichiziva kuti ramangwana redu tinogona kuzomhanyira kuna nhingi kana nhingi, kwete kutanga kunetsana navo iko zvino, nokuti iko zvino zvitaapa chikamu chisina kunyatsonaka zvakare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti kana upfumi hwenyika ukadonha, zvinhu zvinogona kushata munyika, zvinogona kukonzera kuti sarudzo dziitwe nguva yadzo isati yasvika muna 2018. Zimbabwe National Statistics Agency inoti vanhu vanodarika zvikamu makumi matanhatu munyika kubva muzana varombo, uye zvikamu makumi manomwe kubva muzana zveavo vachiri pamabasa vanotambira mari iri pasi pemadhora mazana matatu nemakumi mashanu emadhora pamwedzi. Kumatunhu akaita seMatabeleland North kune urombo hunotyisa zvekuti vanhu vanodarika makumi masere kubva muzana kunzvimbo iyi vari kuyaura nenhamo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.